manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 28, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro rinorasa mhosva yanga ichipomerwa mutori wenhau Hope Chingono richiti mutemo wakamusungisa haushande muZimbabwe. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika dziri muSouth Africa kutarisa nzira dzekubatsira Mozambique iyo iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden votarisirwa kutaura mudare reCongress nhasi manheru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro nhasi rarasa mhosva yanga ichipomerwa mutori wenhau Hope Chingono yekuburitsa mashoko emanyepo richiti mutemo wakashandiswa kusunga Chingono wakabviswa mumabhuku emitemo yenyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro Justice Jester Charewa varasa mutongo wakaitwa nedare repasi wekuti Chingono ane nyaya uye anofanira kutongwa. Gweta raChingono vaHarrison Ngomo vaudza Studio 7 kuti Justice Charewa varasa mutongo wedare ramagistrate panyaya iyi vachiti mutemo wakashandiswa pana Chingono hausisiri mutemo womunyika ino.
Vatiwo mutemo weSection 31 paragraph 3 weCriminal Law Codification Reform Act hauchazi mutemo wakasungirwa muchona muZimbabwe nekuti wakabviswa nedare rikuru reconstitutional court. Mhaka iri kuru dzakatarisana navaChingono inoita pakati pavo nehurumende iri kumagistrate court yaraswa.
Hatina kukwanisa kutaura naChingono kuti tinzwe kuti ari kunzwa sei nemutongo wapiwa nedare, asi vangomo vati Chingono afara chose nemutongo uyu uye ati zvese zvakaitika zvingadai zvisina kuitika dai mapurisa nevachuchusi vakange vamuterera paitaura kuti mutemo vaishandisa wainge waraswa nedare repamusoro-soro kare. Vangomo vati vachagara pasi naChingono kuti votora matano api. Zvichitevera mutongo waJustice Charewa vativo vari kuda kuti Chingono atange apiwa mari yechibatiso yaakabvisa panyaya iyi. Chingono akabvisa zviuru makumi maviri zvemadhora semari yechibatiso zvichitevera kusungwa kwaakaitwa munandira. Asi achinyora paTwitter yake, Chingono ati ari kuda kusungisa hurumende nekumusunga kwayakaita pamwe nekumuchengetedza uye neutsinye hwayakaratidza paaive muusungwa iye asina mhosva yakapara. Mutauri weMTC Alliance Fadzai Mahere pamwe nemumiriri weZengeza West vaJob Scala vari kupomerwawo mhosva yakafanana neyange ichipomerwa Chingono. Mune imwewo nyaya, mukuru wevechidiki muMDC Alliance Obey Stole uyo akasungwa nemusi wemuvhuro achipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvinonyangadza kana kuti criminal nuisance amiswa pamberi pedare nhasi. Gweta rake vaObey Shava vakumbira dare kuti musungwa atongwe achibva kumba, asi mutongo wedare vaRichard Mangosi vaudza vaShava kuti vachapa mutongo wavo pachikumbiro ichi mangwana.
Vamuchuchisi vaita nharo vakakavara zvikuru vakati vatsola vafanira kutongwa vachibva kumba nekuti vane hunhu hwekuti vakabuditswa vanonopara dzimwe mhosva vachiita nyaya dzembonga mupopoto. Zvinova zvinhu zvatisina kuwirira nazvo isipo pachedu. Taedza kuudza mutongi nekumunyengetedza kuti aiwa onai vasole panyaya dzese dzavakatongwa vakapuwa bail kana kuti vakanzi vatongwa vachibva kumba vakaramba vachiredzera zvingu zvakapuwa nedare nekudaro munhu akavimbika munhu anotendeseka
mune monyaya mumiriri weHarare West muNational Assembly muzvare Joana Mamombe nemumwe wavo Cecilia Chimbiri vasvitsawo chikumbiro chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo aka ndeke china vaviri ava vachikumbira kuti vabviswe kuchikuru Maximum Prison pavakachengetedzwa mutongi wedare vatawanda chitapi vaudza gweta revaviri ava vaAlec Mchade Hama kuti vachapa mutongo wavo nemusi wechishanu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vanoti havasi kukwanisa kuenda kumusangano weExtraordinary SADC Trade Summit kuMaputo uko vanga vachifanira kuziya nezvehondo iri munyika iyi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa. Izvi zvinotevera danho ravo rekumbozvitsaura paruzhinji mushure mekunge chipangamazano chavo chabatwa nechirwere cheCOVID-19. VaMasisi ndivo sachigaro weSADC Troika. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko muBotswana rati mutedzeri wavaMasisi vaSlam Batsogwane ndivo vave kutarisirwa kumirira Botswana pamusangano wakakosha uyu. Mumashoko kuvatori venhau SADC inoti vatungamiri ava vari kuzeya nyaya yekuti vobatsira sei Mozambique muhondo iri mudunhu reCabo Delgado iro riri kurwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero chichitsigira Islamic State kana kuti ISIS. Chikwata ichi chamanikidza kambani yemafuta yeTotal kuti imire kuita basa sezvo mudunhu iri musisina kugadzikana nenyaya yehondo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda mudunhu iri uye chimwe chizvarwa chenyika Vanyasha Mugwagwa vakatourayiwa neISIS. Nhasi makurukota ehurumende anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kusanganisira vaFrederick Shava vachimirira Zimbabwe vanga vari musangano kuMozambique kwakare uye vachatura zvisungo zvavo kuvatungamiri venyika. SADC yakatobuda nechisungo chekuti itumire chikwata chemauto kunoona kuti ingapindire sei muhondo iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge kuti tinzwe maonero avo tichitanga kunzwa nenyaya yavaMasisi.
Apa pakuda kuti paitwe muonera pamwe, pakuda kuti paitwe mubatira pamwe, nekuti nyika imwe neimwe inenge iine zvatingati zvikwanisiro zvinoda nyika yacho. Yakagarawo patafura vachitaurirana vachinzwisisana, vanenge vachibva vaita tinoti pachirungu pledging, vachibva vapledge vachita saizvozvo.
Sei Botswana yakakosha?
Botswana inyika inozikanwa iri nyika yakatibudirirei kuno kuchamhembe kweAfrica. Inozikanwawo zvakare iri nyika inogona kunge iine atinoti mastrategic military positioning, vamwe anati mabase. Zvese zvezvoda kuti zvinge zvichitauriranwa ndokunge pachinge pari kubvumiranwa kuti kubatsira kuri kuda kuitwa Mozambique kunogona kuitwa kuburikidza nezvinhu zvinenge zvichitwa nekubuda mune dzimwe nyika. Asi tatarisa zvedu vanogona kusavapo zvavo vaMasisi nekuti vanga vapa chikonzero chinooneka sekuti chikonzero chisvinu, vanongozenge vachingoturirwawo zvinenge zvabuda ipapo vachizoona kuti vobata nevamwe vavo sei.
SADC iri yoga ingakwanisa here kupedza hondo iyi kana kuti inenge yautoda rutsigiro rweAfrican Union kana dzimwe nyikawo dzakabudirira dzakaita sana America nana France?
Vanopfurikidza mwero vari kurwisa vari muMozambique ava vanoongorora vari pedo nezviri kuitika vanoti vanooneka vaine zvombo zvinoradza kuti zvombo zvemhando yepamusoro, zvombo zvinoradza kuti pane ari kuvatsigira kana kuti pane dzimwe nyika kana kuti pane mamwe mapoka anogona kunge asiri emuMozambique imomo ari kuvatsigira zvakasimba chose. Asi maonera ndinozviita ndeyekuti kuti SADC zvayo ichida kunge ichiita muonera pamwe hazvitadziki kuti SADC pachayo ikange yabvumirana kuti ndo zvayakuita yakuita. Apa vachiri kutaura mashoko echirungu akafanana nekuti technical deployment, hatizivi kuti izvo zvinoreva kuti chii. Asi vakange vazotenderana kuti sezvo iri hondo inenge iri kuitika kuva kundopindirawo vachirwisa panenge pakudiwa shasha nenyanzvi vana chamakuvangu vemuno musadiki vanozikanwa nenyaya yekurwisa zvakaomarara chose.
Muunga pamuenzaniso.
Iyo Zimbabwe pachayo yakamboenda kuDRC tinozviziva. Mauto emuno muZimbabwe chayo akambodzivaidza kurwisana kwakaitwa kuMozambique mumakore ekuma1980s. Vana South Africa vane mauto akasimba chose. Kuti Angola ichida zvayo vane mauto akasimba chose.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vari paRunare muHarare. Mumiriri wesangano reWorld Health Organization muZimbabwe, Dr. Alex Gasasira, varumbidza zviri kuitwa nehurumende mukurwisa denda reCOVID-19, asi vayambira kuti vanhu havafanirwe kurivara pakudzivirira denda iri. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pagungano rekudzidzisa vamwe vagari vemubulawayo nezvekodzero dzavo dzakasiyana-siyana munzvimbo inogara veruzhinji yeStojiwe Flats, Dr. Gasasira vati vanofara zvikuru kuti hapana vanhu vemunzvimbo iyi vati vabatwa nechirwere cheCOVID-19 zvisine nematambudziko akawanda vakatarisana nawo, kusanganisira kugara vakawanda panzvimbo imwe chete. Dr. Gasasira varumbidzawo hurumende nematanho airi kutora pakurwisa denda reCOVID-19, kusanganisira kuunza nhomba munyika. Asi vayambira kuti veruzhinji havafanirwe kuvarayirwa pakuramba vachitevedzera zvose zvinotaurwa nenyanzvi dzezveutano pakurwisa chirwere cheCOVID-19 sezvo chichiri kutekeshera pasi rose, vakakurudzirawo kuti vanhu vabayiwe nhomba. Dr. Gasasira vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kubatsirawo nyika nenzira dzakasiyana-siyana, kusanganisira kuona kuti vashandi vezveutano varambe vachipiwa dzidziso pamusoro pechirwere cheCOVID-19 pamwe nekubatsira kuwana zvipfeko nezvimwe zvinodiwa kurwisa chirwere ichi. Vachipawo maonero avo pamabatiro aita hurumende denda reCOVID-19 kusvika pari zvino, vakambove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati hurumende ine zvayakagona zvakawanda, kusanganisira kuedza kutevedzera matanho anokurudzirwa neWorld Health Organization pakudzivirira chirwere cheCOVID-19. Asi vamadzorera vati hurumende ichine basa guru pakupa vashandi vezveutano pamwe neveruzhinji dzidziso izere pamusoro pechirwere cheCOVID-19, vachiyambira kuti nyika haifanirwe kuvarairwa pakurwisa chirwere ichi.
Ngatiregei kurelaxa tichiti aiwa yedu yadzika, inogona kungotirova yotovhunga takatsinzina. Saka hurumende yakakonewa papi? Chokutanga, hurumende haina kunatsa kupa vanhu information kubvira pakutanga kwecovid. Taingochemera information. Ezvino mavaccines auya, tiringochemera information. Todini, hatina zvatinoziva nemavaccines aya, hatina umbovo huri scientific hwatakapiwa. Hurumende ndiyo ine contact ne China yakagadzira mavaccines atiri kushandisa. Ndovanenge vachifanira kutipa mascientific dossier.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri sezvo nharembozha yavo yange isingabatike. Gungano raitwa paZdojiwe Flats range riri chikamu chechirongwa chekushanya kwevakuru vakuru vemapoka yasangano reUnited Nations anosanganisira International Organization for Migration neInternational Labour Organization, vachiona zvirongwa zvakasiyana-siyana zviri kuitwa nemasangano anoshanda akazvimirira pavanotsigira mukubatsira veruzhinji kunyanya vanotambura nenzira dzakasiyana-siyana. Mumashoko akaburitswa nebazi rezveutano nezuro, vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevashanu 1565. Vanhu makumi matanhatu nevaviri vakabatwa neCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi matatu nezvisere nezana nemakumi matanhatu nevana 38,164. Vanhu vapora kuchirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mana nemakumi masere 35,480. Kusvika nezuro munyika mange mave nevanhu mazana matatu nemakumi manomwe ezviuru nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevatanhatu vabayiwa nhomba yekutanga, uye pave nevanhu zviuru makumi matanhatu nezvitatu nemazana maviri nemakumi matanhatu nevatatu, kana kuti 63,263 vabayiwa nhomba yepiri kusvika nezuro. uwandu uri kutarisira kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu nhomba yecovid-19 vanodarika mamiriyoni 10. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura nhasi panheru mudare reCongress pamusoro pemashandiro ehurumende yavo pamwe neurongwa hwayo hwekudyidzana nedzimwe nyika zvichitevera kusvitsa kwavaita mazuva zana kubva musi wavatora mhiko yekutungamira nyika yeAmerica musi wa20 ndira. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vanoti vakatarisira kuti vaBiden vachataura pamusoro pemambatirwo ari kuitwa chirwere cheCovid-19 nehurumende yavo uye vachitaurawo kukosha kwakaita kuvandudzwa kwezveupfumi hwenyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinofunga kuti President Biden vachataura pamusoro pekuti COVID-19 iri kurwiswa sei munyika yeAmerica. Uye ndinoona kuti vachataura zvekare pamusoro pekuti nyika yeAmerica iuye pamwe chete ibatane. Sezvo ingeri nyika yenge yanyanya kuparadzana zvichienderana neganda. Mutungamiri anga aripo pachigaro hapane ngaikonzera kuti vanhu vatadze kunzwisisana kana kuwirirana nekuda kweganda. Saka ndinofunga kuti President Biden ndozvavachataura pamusoro pekuti chirwere cheCovid-19 chiri kudzikira muno munyika yeAmerica nezvavakaita. Uye ndinofunga kuti vachataura zvekare pamusoro pezveupfumi one stimulus package yavo yavakaita kuti igopasa. Saka ndinoona kuti ndozvichataurwa naPresident Biden mumanhero ano paanenge achikurukura kunyika kuti zvizvavakwanisa kuita pa 100 days.
Tinoona kuti nezuro takaona vaBiden vachibuda vachinotaura nevatori wenhau panze vasina kupfeka maski vachiti ivo bazi rezveutano reCDC remuno muAmerica rakati iro kana munhu abaiwa nhomba mbiri dzeCovid-19 akagara mavhiki maviri kana kuti nguva yakati rebei anogona hake kufamba panze asina kupfeka maski. Munoona izvi zvichizobatsira here kuti vamwe veruzhinji vawanikwewo vachienda kunobayiwa nhomba iyi yeCovid-19 uyezve vangazozvitaura pamusoro pezvazvo here nhasi manheru?
Izvo ndokunonzi kugona, nekuti kana vanhu vabayiwa zvinoreva kuti sevaongorori vanoona vanoziva zveutano vanoziva zvemamiriro ekuti zvirwere zvinotapudzirwa sei kunyanya cheCovid-19 kana munhu abayiwa wakaenda panze zvinoreva kuti vanhu vanosununguka kuti vasangane vachiungana vachitaura. Zvinokurudzira weruzhinji kuti wabayiwe mavaccines anodzivirira chirwere cheCovid-19 ichi. Saka ndinoona kuti President Biden wachataura zvekare pamusoro pazvo.
Ko, panyaya yehukama hweAmerica nenyika dzakadai seAfrica neZimbabwe tingaonawo vachibata izvozvi here?
Ndinofunga kuti President Biden wachataura pamusoro peforeign policy yavo yekuti kudyidzana kwenyika yeAmerica nepasi rese kunenge kwakamira sei. WaBiden mutungamiriri anotiwo vanoda kuti America idyidzane nedzimwe nyika zvakanaka. Saka ndinovimba kuti vachataura pamusoro pazvo.
Tombotarisa kubuda kwakaita America kubva kune zvimwe zvibvumirano zvakadai seclimate change uyezve ukama hweAmerica nemasangano akadai seWorld Health Organization vachataurawo here pamusoro peukama ihwo?
Ndinofunga kuti ndozvichataurwa naWaBiden nekuti America inoda kufambirana nedzimwe nyika nepasi rese wachibatsirana. Saka ndinovimba kuti President Biden wachataura pamusoro pekuti America inofanira kuva ichishanda zvakasimba pane World Health Organization. Nyika dzese dzinofanira kuuya pamwe chete mune zveupfumi, mune zveutano, mune zvematongerwo enyika. Ndinoona kuti vachataura pamusoro pazvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vachitaura vari kuKansas muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anomirira kodzero dzevatori venhau aburitsa gwaro rinoratidza kuvhiringidzwa kuri kuitwa mabasa ekuburitsa nhau mudunhu reEurope. Gwaro iri rinoti vatori venhau vaityisidzirwa kutyorerwa kodzero dzavo, kushungurudzwa pamwe nekuvhundutsirwa pamadandemutande mugore ra2020. Iri igwaro rechitatu mugore rega rega iro raburitswa nenhengo makumi mana nenomwe The Council of Europe uye rinobata zviri kuitika kubva kuPoland kusvika kuRussia. Zimbabwe pamwe nenyanzvi dzeutano vari muAmerica vanoti vari kutambira nemufaro mukuru danho rakaziviswa nebazi reCenter for Disease Control and Prevention kana kuti CDC remuAmerica rekuti vanhu vakabayiwa nhomba dzose mbiri dzekudzivirira COVID-19 vave kukwanisa kufamba-famba kana kuungana panze neshamwari dzavo dzakabayiwawo nhomba vasina kupfeka zvivharangozi kana kuti mamask kunze kwekunge vari mumagungano makuru. Bazi iri ratiwo kana avo vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 vanokwanisa pane dzimwe nguva kubuda vasina kupfeka zvinovhara miromo nemhino. Mhuri dzakawanda dzinoti dziri kutambira danho iri nemufaro sezvo richidzisunungura kubva muutapwa hwekumanikidzwa kupfeka zvivharangozi kwegore rose kubva pakatanga chirwere ichi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe vari chiremba Dr. Simbiso Ranga avanoti danho reCDC idanho rakanaka chose.
Danho ratorwa nehurumende yemuAmerica yekuti vanhu vakwanisa kutandara kunze vasina maface mask idanho riri consistent neprogress yaitwa muno muAmerica kuti COVID-19 iderere, manumbers aderere. Zvinotiratidza kuti vanhu vachibayiwa nhomba, life will be getting back to normal. So that tinoona muno muAmerica, at least from some statistics, 50% or more of my adults vawana at least one shot of the vaccines.
Tingati zviri safe here izvi, Dr. Ranga?
Yes, it's very safe. What I mean by that is obviously kune yatinoti honor system. Chichaitika ndechekuti vaya vakabayiwa nhomba vanenge vakasununguka kuti vange vari kuenda out there kumapicnic. Vasina kubayiwa nhomba, of course, tinoziva kuti pane vamwe vokuti havade kubayiwa nhomba and it seems like they may never get vaccinated against COVID-19. Idambudziko, asi just like flu, you know, every season when vanobayiwa nhomba yeflu, but a good number of health people don't get to get vaccinated. It means munhu anenge akabayiwa nhomba ane a level of protection against COVID-19. Asi zvatinoziva, it's possible kuti vabayiwa nhomba vaya vanokwanisa kupa chirwere kune vasina kubayiwa nhomba. Saka chandingataura ndechekuti kune vakabayiwa nhomba is very safe, and obviously vasina kubayiwa nhomba it becomes a problem because you don't know kuti munhu auri kusangana naye abayiwa here, haana kubayiwa here. So the only reasonable thing to do, unless there are some good reasons why people are not going to get vaccinated, is to get vaccinated. Tikabayiwa tose nhomba, it means it's safe when you are out there.
Takanzwawo mutungamiriri weAmerica vaJoe Biden vachitaura kuti danho iri rinogonawo kuita kuti rikurudzire vasiri kuda kubayiwa kana kuti vasati vabayiwa nhomba kuti vaendewo kunobayiwa nhomba kuti vazokwanisawo kunge vachibuda kunzeoko vasina kupfeka zvivharangozi kana mamaski. Munoti
sezvatinoziva vakandemire encouragement comes in forms of carrot and stick, you know, in terms of kuti vanhu vabayiwe nhomba. Obviously hurumende pasi rese tinenge tichitarisira kuti vanhu vabayiwe nhomba voluntarily, but they also need my incentives, you know, kuti why should I be vaccinated. So those are good enough reasons for anybody to get vaccinated now.
Zvii zvamungakurudzira mhuri yeZimbabwe iri muno muAmerica pamusoro pedanho irori?
Zvandingakurudzira zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muno muAmerica ndezvekuti vese vasati vabayiwa nhomba ngatibayiwe. Right now kune mavaccines kana nhomba nhatu, yePfizer, yeModerna, kwoita yeJohnson and Johnson. Saka any of those vaccines is relatively safe, mavaccines kana nhomba dziripo. So zvandingakurudzira ndechekuti kana vasati vabayiwa, please get vaccinated as soon as possible, and whichever vaccine is available to you here in America.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina naJonga Kandemiri we Studio 7. Munao dzemitambo, sangano reZimbabwe Wrestling and Boxing Control Board raparura urongwa wekuparidzira makundano ari kuunganidza vatambi vane mukurumbira pasi rose uyo uchaitirwa muZimbabwe. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Vatambi vane mukurumbira pasi rese vakaita Salim McAllister uyo ane mukombe World Boxing Union wehuremu hwemidweight naJustin Mayweather wekuAmerica vari munzira kuuya kuZimbabwe kumabiko etsiva ayo achaitwa musi wa14 nyamavhuvhu. Anotaura akamirira hurongwa uhu vaGilbert Munetsi vanoti vari kuunganidza vatambi vane mukurumbira mutsiva kubva kunyika dzakasiyana siyana.
Pamutambo atakaronga muna nyamavhuvhu tiri kutarisira kukotsvera mutambo mukuru kuru kudarika mimwe yese yati yamboitwa munyika yeZimbabwe. Tinenge tiine vatambi vane mukurumbira, vamwe vacho vari vana vedzaimbo wenyanzvi mumutambo wetsiva vakadai saJustin Mayweather nove mwana waFloyd Mayweather Senior. Tinenge tiina Seb Eubank, tinenge tiina Kenzie Morrison mwana waTommy Morrison kuactor film inonzi Rocky V.
Zimbabwe Wrestling and Boxing Control Board yaparura hurongwa hwekuparidzira makundano aya munyika vatambi vetsiva vemuno vachitenderera mumaguta vaine mabhande avo vari motokari dzakavhurwa pamusoro. Vatambi ava avo vanosanganisira Tinashe Madziwane, Brandon Denese, Peter Pambeni, Evans Usaiwevhu, Zviko Danzva naMonalisa Sibanda vachapiwawo mukana wekupinda mudariro musi uyu sekutaura kwava Munetsi.
Panguva imwe chete iyoyo tinenge tichipiwa mukana kuzvizvarwa zveZimbabwe vari vatambi vetsiva kusanganisira avo vanove nyanzvi vane mabhanda avakabata asi vari kushaya mukana wekunge vachitamba nekuvadzivirira. Saka tiri kuvapa mukana iwoyo kuti vange vachitambawo mutambo wepamusoro wakadai vachiwanawo pundutso kuburikidza nemari dzavachange vachibhadharwa dzinenge dziri nani kudarika idzo vanosimbopuwa nevamwe mapromoters.
Makundano aya ari kurongwa neZimbabwe Wrestling and Boxing Control Board yakabatana neLionheart Productions yekuAmerica iyo inotungamirwa navaEdward Mendi. Munyori mukuru webhodhi retsiva muZimbabwe vaLawrence Zimbudzana vanoti vari kuronga mitambo yakadai senzira yekusimudzira tsiva iyo yawira pasi zvinotyisa. VaMunetsi vanoti vachaona nemafambiro enguva kuti vanokwanisa here kuti hurumende ivabvumidze kuti vapinze vatsigiri mumakundano aya.
Tinoziva nguva yatakatarisana nayo inguva iri kupiwa chenjedzo maererano nechirwere checovid-19 kuti vanhu vange vachizvidzivirira. Naizvozvo nesuwo pamutambo iwoyo tichacherechedza zvose izvozvi, tichiteedzera zvese zvinotarisirwa kunge zvichiitwa panoungana vanhu, zvichienderana nekuti panguva iyoyo muna nyamavhuvhu zvinhu zvinenge zvakamira sei. Vanhu vachatestwa, zvese zvinotarisirwa kunzi zvinge zvichiitwa zvisadzikiswa.
VaMendi vanoti zvinhu zvikafamba zvakanaka vane hurongwa hwekuita mitambo muZimbabwe mwedzi wega wega. VaMendi vari muZimbabwe umo vari kufambisa hurongwa hwemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Dare repamusoro rinorasa mhosva yanga ichipomerwa mutori wenhau Hope Chingono richiti mutemo wakamusungisa haushande muZimbabwe. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika dzemusadak kuita musangano wetroika nechinangwa chekuda kuona kuti ingapindire sei muhondo iri muMozambique mudunhu reCabo Delgado. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden votarisirwa kutaura mudare reCongress nhasi manheru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mbinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 28 Mabasa 2021 uPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yabona lapha ile time bomb eyenzakalayo la. Kama kula ma window sesilandi winter and bekuyizulu belisina so abantu obviously benethelwa lizulu. I right to shelter even though in French to in front to abantwana. But kodwa still abadala labafuna ukuhlala kuhle ngoba lapha sondayo ukuhlala.
Izakhamizi zika-White 6 kobulawayo esidojiwe flats lamhlanje zibe lethuba lokuveza indlela enzima eziphila ngayo kuqulala benhlanganiso ye-United Nations elisekwethekeleleni kulelo dolobho.
Umthetho kawusetshenziswa njengomthetho ngendlela okumele yenzakale ngayo. Yikho-ke siyathola abantu bevotshwa behanjiswa-ke emergency court bafika bancitshwa ibheyili khona ngale bavalelwe kwamaviki okwezinyanga ezithile bencitshwa ibheyili umuntu aza-aplayele e-high court.
Imithethwandaba yeZimbabwe isolwa ngokwethula izinqumo ezingazuzisekiyo. Umongameli Joseph Biden welemelika namhlanje ukhangelelwe ukukhuluma lamalunga amadale awephalamende elizweni lakhe okwakuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana izolo i-COVID-19 ibulele abantu abahlanu okukhuphule inani lasebekhulelwe yilo mkhuhlane eZimbabwe kwabedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1565. Iyincwadi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukubana aqhubeke ezivikela ekuthelelweni i-COVID-19 lanxa nje inani lababanjwa beligciwane leli selisehla. So kukhuphuka inani lasebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane ele-vaccine. Kunje sokuhlatshwa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu phose amane 370,676. Abahlole batholakala beligciwane leli lokhu laqhamuka eZimbabwe enyakenye sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 38,164, okulinani eligoqela inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lanhlanu 35,480 labagule basila kulomkhuhlane. Izakhamizi zika-Ward 6 kobulawayo esidojiwe flats lamhlanje zibe lethuba lokuveza kuqula labameli benhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eze-United Nations elisekwethekeleleni kulolu dolobho indlela enzima eziphila ngayo zingatholi usizo kukhansili lakuhulumende. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekobulawayo.
Malunga equla labameli benhlangothi ezichiyeneyo zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eze-United Nations ezigoqela i-World Food Program asekwethekeleni kobulawayo okwensuku ezintathu ezohlola ukuqhubeka kwenhlelo zalezinhlangothi kuleli dolobho ngelanga lesibili lalolu hambo kulapho leli qula elenelise ukwethekelela ku-Ward 6 esidojiwe flats lapho elifice umumo ungamuhle. Unkosikazi Ntombikayise Nyathi isakhamuzi sesidojiwe flats uchasisa ngababhekane lakho.
Lapho wakhathi singathi kunzima
ngoba sikhethe ngo 2001 kwaqhasa ukukhutshwa abantu lapha behanjiswa emganwini New Millennium Houses and then abanye basala bakhupha iflat 1 layer 4 flat 2 the rest of flat 3 layer 4 flat 2 basala so sasikhale ukuthi bazabuya lawo bekhutshwa kodwa kusayenza kalanga and then ku flat 1 khathesi bahlala ngama 2 families per house and kule overcrowding flat 2 khathesi bale problem yama gates from September last year abala ma gates so basebenzisa inkuni labo ukuthi kunzima njani ukuthi i flat lipheke ngenkuni into the phakathi singaba lezi zinto ezinjengabo TB ku flat 3 khathesi bekhala lesimo samanzi ama pipes adabukile amasuwa adubukile lokhena so ungasibangela ukuthi mawungukuthi singaba lomnyama kungena umuntu oyihano le COVID isidojiwe sonke siyaphalala.
Umeya wedolobho lakobulawayo uthi bazwile inhlupho zabantu ngakho ke bazazama ukulungisa.
Wele sizwile inkala ama-complaints le lokukhala kwabantu siza kukhangela sikuhluzise sibone ukuthi kunesingakwenza but njengoba sitshilo ukuthi indawo le yesidojiwe indawo vele engasalungelanga ukuthi ihlale abantu. Abantu babekhijiwe kanje semganwini lasePatu Park. Okuhluphayo ukuthi xa sikhipha abantu kufanana le simo eseburombo xa sikhipha abantu kuyabuya abanye abantu abatsha bazohlala. So kutsho ukuthi uhlupho lwankona zozoluphele ngaphandle kokuthi siyakhe ezinye izindlu lezi sizidile.
Ukhansila ka-Ward 6 kobulawayo umnumzana Tawanda Ruzive uthi isimo esisesidojiwe flats sibuhlungu.
Ubuhlungu and I'll tell you the problem silayo is the background. Silapha kathesi because economy yethu is not working well. Isidojiwe community iphakathi kwe-Belmont industrial hub, right? So the industry has completely collapsed. Okay, wonke abahlali besidojiwe kwakumele basebenzi lapha industrial government but okathesi akunamsebenzi.
Olwela amalungelo oluntu eseZimbabwe Human Rights Association umnumzana Musa Moyo uthi okusesidojiwe yingozi enkulu njalo lelungelo labantu lokuhlala liyephulwa mgceke.
Yabona lapha ile time bomb eyenzakalayo la. Ama kulama window sesilandi winter and bekuyizulu belisina so abantu obviously benethelwa lizulu. I right to shelter even though in front to abantwaneni. But kodwa still abadala labafuna ukuhlala kuhle ngoba lapha sondayo ukuhlala. Kumele lapha bebanike indawo enhle behlale kuhle lapha abantu baningi kakhulu. Ikhulumende le local authority kumele bezame imizamo yonke ukuthi abantu laba behlaliswe kuhle. Lokhana kwesikhiwa kwe-British lokhana ukuthi uthi babehlalisa ama one room hhayi akukho good for human habitation izinto lezi ezilayo.
Uminister of State kobulawayo unkosikazi Judith Ncube uchaze ukuba ngempela isilinganiso sabantu abahlala esidojiwe flats lesimo esikhona manje asisihle.
Akungavunyelwa ukuthi umkakho khayehlala la wena ulomuzethu lotho ukuthi uvakatshe uzobona umkakho kwakumele kube ngumkakho kuphela ozazuza ithuba kuvakatshele ekhaya. Ungaphambanisa ubuyela wawekha umthetho omkhulu kakhulu kungakho ngemva kukazibuthe kukazibuze kwanqebeka abantu babuya namakhosikazi nabantwana babo hence ipopulation ekikhulunywa ngubaba umeya ubaba ukhansila esithini kwakumele bebe less than 200 but currently population stands at 400.
Omele iUnited Nations kuleli unkosikazi Maria Ribeiro uchaze ukuba bakobulawayo ukuzohlola inhlelo eziqhutshwa kuleli dolobho njalo bakhathazekile kakhulu ngabasakhulayo kanye lesimo sabahlali besidojiwe flats. Isidojiwe yakhwa ngomnyaka ka-1951 ilungele ukuhlala izisebenzi ezingamakhulu amabili ezingelamuli kodwa khathesi kuhlala abantu abadlula amakhulu amane. Amandla kagetsi uhlanganisa impompi ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo sekukudala. Izindlu phose zonke azisela amafasiteli njalo leminyango eminengi ifile, kodwa abantu bahlala kunjalo. Abanye abantwana abahlala kule indawo babikwa bengenelisi khona ukuya esikolo ngoba bengela ncwadi zokuzalwa, okuluhlupho oluqalisela ebazalini labo abangelazo lezo ncwadi zama birth certificate. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahlele khatshana icala eletheswa intethelezindaba uHopu Hochimono elokusabalalisa amanga. Umahluli uJester Jarewa uthe idale likamanje elahlulela lolu daba laphosisa ngoba umthetho osetshenzisiweyo awusekho la kusisekelo sombuso welizwe owe-Criminal Law Codification and Reform Act. Hochimono ubesetheswa icala lokusabalalisa amanga ngakulobe enkundleni yekuxhumana ye-Twitter ukubana kule polisa ebelichayela bulala usane lusemhlana kanina. Uchingono uvalelwe kwamalanga amashumi amabili encitshwa ithuba lokuhlawula isibambiso sepeya. Kolunye udaba olusemthethwandaba umkhokheli wohlangothi lwabasakhulayo we-MTC Alliance u-Obeyi Sithole obotshwe ngomvulo esetheswa icala lokubangela ubudlwangudlwangu i-criminal nuisance omiswe phambi kwedale lamhlanje. Kuthi ilunga lebandla le-PDP Mnumzana Benjamin Ruganda layo besemthethwandaba namhla ngodaba lokuxotshisa edale lephalamende amalunga we-MTC Alliance aye ku-PDP agoqela uMnumzana Dindai Biti labanye. Umthethwandaba ubeke eceleni isinqumo esasithethwe esokuxotshisa amalunga la ePhalamende ngoba uRuganda ibikwa wayengasuye nobhala jikelele walelo bandla. Kodwa yena usephenduke edale esithi ulobufakazi bokuthi nguye unobhala we-PDP uqotho. UChris Gandhi uxoxelo lwela ilungelo likaZulu uMnumzana Edwin Ndlovu ngalolu daba.
EZimbabwe umthetho usetshenziswa esingathi kuhlukuluza abantu uhulumende abona ingane baphikisana laye. Umthetho usetshenziswa kuhlukuluza abamabandla aphikisayo kakhulu MTC Alliance. Umthetho usebenziswa kuhlukuluza ke abe civic society kumbe ke abentathele izindaba. Umthetho kawusetshenziswa njengomthetho ngendlela okumele yenzakale ngayo. Yikho ke siyathola abantu bebotshwa behanjiswa ke e-Magistrate Court, bafika bancitshwa i-bail khona ngale bavalelwe kwamaviki kwezinyanga ezithile bencitshwa i-bail. Umuntu aza apply-ele e-High Court lapho azaphiwa khona i-bail. Angaphiwa ke i-bail indaba yangkhona iyadonsa isikhathi umuntu lokho esiyaripota emapholiseni ehamba imthethwandaba. Ekugcineni bese kubonakala ukuthi kalacala sekhululwa. Kodwa kabe kwenzakele ukuthi umuntu lo uhlukuluziwe kakhulu, kuthethwe isikhathi sakhe esiningi kakhulu, ube tortured kakhulu ngokubotshwa lokuvalelwa ke engelakukhululeka. Yikho ke indlela ke iZANU-PF ke eyenza ngayo ke uhlukuluze ke abantwana beZimbabwe. Kuyinto ke eyenzakalayo sesijale ukuyibona ukuthi umuntu uyabotshwa ke kodwa ekugcineni ke utholakale ke engelacala. Abaye bekwenza babe besazi ukuthi lowo muntu kalacala kodwa befuna ukumhlukuluza nje ukuthi ke abantu besabe kuphikisa uhulumeni, abantu besabe ukukhuluma izinto njengendlela ezizo zona, abantu besabe ukukhuluma iqiniso, abantu besabe ukulimela njalo iqiniso. Indlela ke iZANU-PF ke esingathi thini sisebenzisa ngokungekho emthethweni ke amadale ke ezomthetho kakhulu i-Magistrate Court.
Manje ngezinye indlela singathi uhulumende uyabe esebenzisa na imithetho ukuhlukuluza abalembono ehlukenele yakhe.
Uhulumende ke usebenzisa ke umthetho ukuhlukuluza ke bona laba bathi baphikisana laye. Indlela yokubajezisa nje bengonanga bengelacala kuyinto eyenzakalayo ke kwele Zimbabwe naleyo ukubotshwa kwabantu ke bengelacala bavalelwe bahlukuluzwe kwesikhathi esithile. Injongo yakhona enkulu ngeyokuthi abantu besabe bangasachothozi uhulumende, bangasaphikisi uhulumende lanxa bebona izinto zonakala uhulumende ke lamalunga eZANU-PF belokutshontsha ukuthile umnotho welizwe, belokubulala umnotho welizwe. Abantu bathule besabe ukuthi bangavela bakhulume ke bazabotshwa ke bayevalelwa bajeziswa bahlale isikhathi eside. Ekugcineni lanxa lowo muntu etholakale ngelacala kodwa ke sefana lomuntu opikileyo phela ejele ngoba ngawuhlalela
inyanga ezintathu inyanga ezisithupha uhlalile umnyaka wonke 2 years lokho kushisha emthethwandaba uvela ufana nalo muntu ke osethe wapika ke ngoba ke isikhathi sona leso yabuhlukumezekile kakhulu yikho ke abantu bezimbabwe ke siphansi ke kohulumende locuku ukuthi ke siyabotshwa abantu bahlala isikhathi eside kakhulu bekuremand bahlala isikhathi eside kakhulu beshisha emthethwandaba kodwa bengelacala ekugcineni ke sokufana lokuthi ke ngabantu asebebhikile ngoba babe behlukuluzekile bathatha isikhathi eside ke beshisha emthethwandaba kumbe bevalelwe kuremand.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngolela ilungelo likaZulu njalo iphatheke kwezombusazwe. Limuzwe ixoxa lapho icingweni lo Chris Gandey we Studio 7 ekobulawayo. Umongameli Joseph Biden welemelika namhlanje ukhangelele ukukhuluma lamalunga amadale omabili aweparlamenti yakhe athi ele House of Representatives lele Senate ngokuphathelane lokwenzakala emelika lasemhlabeni jikelele. Ongowakuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Lokhu ngokuqala ukuba uBiden ekhulume edala leCongress selokhu wangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela lonyaka kulandela ukuzama ukuguqula impumela yokhetho ngwaye umongameli uMnumzana Donald Trump labalandeli bakhe abangena edale leli ngenkani kubalwa ama-electoral votes. Amapolisa, amasotsha labanye abakhangelane ngezomvikela bagcwele phandle laphakathi edale leli besenzela ukuvimba abalakho ukuzama ukwenza udlakela namhla kusihlwa. UNkosazana Jen Psaki, isikhulumeli sikamongameli, uthi uBiden ukhangelelwe ukukhuluma ngokuzimisela kwelizwe leMelika ekulondolezeni ukuthula lokunye emhlabeni onke jikelele akwenzela abantu elizweni leli njalo lokuthi kumele abantu balwisane njani lomkhuhlane we-COVID-19. UMnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika uthi kuningi okuzakhulunywa nguBiden.
I-address le ifika esikhathini esenza i-milestone yakhe yamalanga angu-100 esehofisini. Uzathinta indaba ye-COVID-19 ama-achievements aseyenzile. Siyazi ukuthi kuthe kuphuma uTrump i-COVID-19 bekungala strategy bekungalanto yenzakalayo ekhanyayo kodwa siyazi ukuthi namhlanje more than half of ama-Americans asehlatshiwe injection.
Untini uthi uBiden ufisa ukuthi abantwana bafunde kungela nhlawulo emakolijini njalo labosomabhizinisi abalamankampani amakhulu bakhokhe imali ephezulu yomthelo we-tax.
Okunyaza ukuthinta indaba yenotho ikakhulu i-stimulus package wayipha abantu enyangeni ezidlulileyo uzabahamba njalo ukuqakatheka kokuthi elemelika selibuyele kuma-family of nations ama-treaties amaningi uTrump wayesekhiphe khona elemelika uBiden usebuyele lapho. Okunyaza ukuthinta uzathinta afuna ukwenza emalangeni mhlawumbe angu-100 abuyayo mba ngu-200 abuyayo. Lokhu kuza-include i-American Families plan afuna uyifaka eyimali engange $1.1 trillion. Iplani leyi ethiwa i-American Families plan idinga ukuthi incedise ama-families ngezimali zokugcina abantwana okuthiwa i-child care. Njalo uzozama ukuthi ama-community colleges, ama-two-year colleges abe free. Njalo uzozama ukuthi amakhampani wonke ephe izisebenzi lokho kuthiwa i-family paid family leave.
UMnumzana Danny Moyo olandela ezombangazwe kule Amerika ulombono ofanayo. UMoyo ugcizelela esithi
kule bill eyafakwayo okuthiwa yiFloyd, iGeorge Floyd bill, I think uzokhuluma ngayo azame ukuthi aphushe ama-members awe-parliament awe-congress ukuthi bavote ibill le iphumelele. Ngikhangelele futhi njalo ukuthi uzokhuluma nge-infrastructure development ngoba ufake proposal ye-$2 trillion ukuthi kwenziwe i-infrastructure siyazi ukuthi ama-Republicans amanye azama ukuphikisana nayo indaba yakhona le besithi iyadura kakhulu, imali yakhona izovela ngaphi.
Kukhangelelwe ukuba uSenator Tim Scott okubandla lama-Republicans uza kwethula umbiko oqakathekileyo webadlaleli ekhuluma ngokuvezwe nguBiden kudalele Congress. USkoti ulakho ukukhuluma ngodaba lomthelo we-tax ukubulawa kukaGeorge Floyd lipolisa elisanda kutholakala linamacala ambalwa lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKips Dube.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forums khanyela kwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhanyele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Ele-India lilokhe lisehluleka ukutshisa izidumbu zabantu ababulawa umkhuhlane we-COVID-19. Obulisiko labo lokubeka abashonileyo ngesikhathi inani lababhobha ngenxa yalomkhuhlane lilokhe likhuphuka, njalo uhulumende walelo lizwe esithi kufa abantu abedlula ikhulu 115 ngehola elilodwa. Abantu batshengisele edolobheni le-North Carolina izolo kwelemelika ngesikhathi amapholisa idingisisa ngokubhubha kukamnumzana Andrew Brown Jr. onsundu owafela ezandleni zamapholisa. Izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa sezincume umongameli Cyril Ramaphosa ngokuvuma ukumiswa phambi kwekomishini ecubungula ngezenkohlakalo. Ibuziswa ngenkohlakalo ebikwa yenziwa iziphathamandla zebandla lakhe lezikarhulumende. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ikomishini le esile minyaka emibili ihlolisisa imisebenzi yenkohlakalo, ukuntshontshwa kwemali kahulumende, ukuphana imisebenzi yenhlelo zikahulumende ngenhloso yenkohlakalo nokuchaphazwa kwemali yamankampani kahulumende, ibize umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi azochaza ukuthi ibandla lakhe le-ANC leziphathamandla zikahulumende wakhe bathinteka kangakanani kule inkohlakalo. Njengoba iningi labantu abathintekayo kunkohlakalo ehlolisiswa ile komishini kungamalungu ebandla elibusayo asebenza uhulumende, amagqwetha ekomishini abefuna ukuba kwazi ukuthi bangena njani kuhulumende labo bantu njengoba bafakwa yiyo i-ANC ikuhulumende.
The ANC has over the course of several years.
Siyavuma ukuthi ikhona inkohlakalo kumalunga ethu la kuhulumende.
Within its own ranks and in other parts of society.
Ikomishini ibifuna ukwazi ukuthi yonke inkohlakalo yenzakala njani lokuthi yena njengenkokheli yaleli bandla elilamalunga enza lenkohlakalo uthatha amanyathelo bani ngalokho. Leli nyathelo likaRamaphosa lokuzehlisa alandele umthetho njalo avume ukuyaphendula imibuzo yale komishini selijayelwe ihlombe izalwane zeZimbabwe esithi yikho kanye okufanele kwenziwe zinkokheli zikahulumende eZimbabwe. Isikhulume senkosi kwamthokazi ubulelani lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi okwenziwe nguRamaphosa isifundo esihle kakhulu okumele silandelwe inkokheli yeZimbabwe.
Kuhle lokho ukuthi abakhokheli bazi ukuthi kulomthetho kumele uhlonitshwe kuwo wonke umuntu ungakhathalekile ukuthi isikhundla sakhe isiphi. So siyabonga lokho esikubona kusenzeka eSouth Africa ukuthi lo president impela uyabizwa izwando commission ukuthi azebuzo imibuzo ukuthi kanti iANC ibisenze njani lezi zinto bezisonakala ibikhangele ngapi.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi yinto okufanele ifundwe ngezinye inkokheli ukuthi layo kumele ilandele umthetho.
Ngicabanga ukuthi mhlambe kithi isifundo singasifunda eZimbabwe ukuthi lakhona asikophele into ukuthi hayi mangabe usolakala ungu-minister ungukansila kumbungubani ezilo umholo wa an institution eZimbabwe lakhona makuthwa kulezi nsolo ukuthi hayi ivela enkantolo ungasuke usuvimba izinkantolo usucapture izinkantolo ukuthi hayi yonke into yenzakala phana kumele ukuthi kulalelwe ilizwi lakho. So le nto mpela ngicabanga ukuthi ingasiza kakhulu futhi singabona iZimbabwe iqhubeka ngempumelelo esiyaphambili ngoba kuyabe ngekho undlovu kayiphikiswa.
Umnumzana Jonathan Mbedzi uthi lokhu kuyayifundisa iZimbabwe ukuthi nxa inkokheli zisetheswa amacala Kufanele ziphe impendulo obala ilizwe lonke libukele lizizwela njalo zemukele kubuzwa imibuzo ejulileyo haji eyokumbambatha.
Kuyabonisa for sure ukuthi upresident akekho phezu komthetho noma any minister, but amazwe izweni elifana seZimbabwe kunabanye abantu angani baphezu komthetho ukuthi vele noma inquiry yakhona ingaba khona kuyabe kungenalutho oluvelayo kuyo. Lokhu kubonisa mpela ukuthi the president can be taken to inquiry.
Kukhangelwe lokuthi uMongameli Ramaphosa abuyele kule komishini kusasa bese kusithi ngenyanga ezayo aphinde abuyele njalo esesiyaphendula imibuzo ngensolo zenkohlakalo ezetheswa iziphathamandla zikahulumende. Melesulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Abasafundela ukuba ngababalisi asebekusibanga sokuba sendimeni yokufundisa abaku-teaching practice sebencome uhulumende ngenyathela alithetheyo lokuqhubeka ebapha imali yokusebenzisa ngesikhathi se-COVID-19 yamadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu, US$75. Kodwa lokhu bekhonona ngeholo labo eliphansi kakhulu elengezelelwe kancane lisuka kumadola eZimbabwe aphezu kwekhulu, RTGS $157, lisiya kumadola azinkulungwane eziphezu kwezishiyagalolunye, RTGS $9,049. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethule umbiko encwadini elotshelwe izisebenzi zikahulumende ngabogatsha olubona ngokubhadalwa kwendleko zikahulumende. Abasafundela umsebenzi laba bebeholiswa imali elingana ledola elilodwa lemelika lengxenye, $57, kunyanga ezisanda wedlula, okuyinto ebeyisolwa ngabaningi besithi kufana lokusebenza kungelambhadalo. Bathi njalo loba nje sebehola inkulungwane ezedlula kancane ezithoba munemunye, 9,049 RTGS, ingcono kodwa lokhu iphansi kwaleyo ababehola ngomnyaka ka-2017 kusabusa umuyi owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe yamadola alikhulu lengxenye, $150. Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union PTUZ kumbiko ewukhiphe enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter ithi imali izanceda ababalisi besifazana kuthenga imfanelo zabo ezinjengesanitary wear, okufakazwa ngunobhala wale nhlanganiso uMnumzana Takawafira Jowu.
Our greatest challenge with the government is that we have seen such a
uhlupho ngohulumende ukuthi sesike saba lesikhathi lapho uhulumende athi wanika abantu imali. Sizawukholwa lokhu nxa uhulumende esefake imali le kubabalisi lapho.
Kubeke sithi ababalisi bona bavele bafuna ukuholiswa ngedola lemelika.
This recent increase is now reality.
Nxa sokukhwezwe imali siyathaba njalo sithemba ukuba kuzanceda izifundi, themba bazayihola limali ngamadola awuyabelisa.
Lokhu kusekelwe ngomunye umbalisi uNkosikazi Nobuhle Mlambo.
Dollars lay allowance, COVID allowance enikwa ababalisi lamasivu 70. Ngibone ngani i-government iphonga ucatsha ngomunwe nje ngokuthi ithi singezelele si-extendile i-$75 allowance, ngoba in actual fact aso $75 i-6,000 bond njalo futhi engena i-RTGS. So ngibone ngani kumele ukuthi vele ngabe kaba yi-extendanga, ngabe bayayikhipha ukwenzela ukuthi banike i-government inike isebenzayo imali. So bacasha behind $75 le ukuthi ngezele i-6,000 kube ngani kumbe bayahola.
Ababalisi abaningi bathi lanxa belincuma inyathelo elithethwe nguhulumende okwamanje, kodwa isilinganiso sokwengeza leli holo sincane kakhulu njalo uthethe isikhathi eside ukuthi alengezelele. Bathi njalo uhulumende kumele azame ukungezelela iholo labo libe ngcono ukuze babe nedlabuzane lokufundisa abantwana ezikolo. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ufisa ukuba izisebenzi kakhulumende ziphiwe iholo elesithunzi, kodwa kusuke kube le ngxaki ngoba idola lemelika elifunwa ngababalisi lingatholakali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ngeyesuka ngisihlobo wathi isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Izakhamizi zikaward 6 wobulawayo esidotshiwe flats lamhlanje zibe lethuba lokuveza indlela enzima eziphila ngayo, kuqula labenhlanganiso ye-United Nations elisekwethekeleleni kulelo dolobho. imithethondaba yeZimbabwe isolwa ngokwethula izinqumo ezingazusisekiyo. UMongameli Joseph Biden wele Melika lamhlanje ukhangelelwe ukukhuluma lamalunga amadala awephalamende elizweni lakhe owawuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.